kuna kugogo ye blessing kwakaoma kune nyaya yekuti kana usiri mwana wachabhuku kana unoziva kuti wanga uchidyira pachodiki hausuwani
saka anenge achipa chikafu ndiani apa
kabu tinoyana kanjela hozi zvisikubvisa kumashabhuku mashabhuku ndootoshaja vanhu vokupa kuti uyu ndewangu uyu hasi
vanenge vachikupa ichii chaizvo
vanotipa chibagwe pamwemo musati 42 families toangura kubuda 5 zvimapori saka ivo votora zvavo zvavanoda imbozonsiya nai zvasara
hakunawo here mamwe masangano akazvimirira ari kupawo vanhu chikafu munzvimbo yenyu
munzvimbo medu yena hamusati mapinda munhu akaita saiyeye kudara kwevanongoita zvemagurupu vachinoreza mazita evanhu vokuti tira kuzopaimbusimombe iye nezve hakuna
gore rapera vanhu havana kukohwa zvakamira sei manje
zvirikungoedza nozvongoti pakuroraramisana kwokurarama kwauti unouya navamwe here uri kurarama sei navamwe ndobva unogona kungowanawo munhu anokubatsira wokuti wouya uite basa iri ndigokupawo pakati chero ndii garoni unogona kungotevenzera maeka maviri chirokuti iwe ndiwo nedambudziko
zvino vana vari kuenda kuchikoro here zvakanaka kana kuine nzara yakadaro
chokwadi pane mawelfare yakatozobetsera ikaita chikafu cheno pachikoro chedu chedzororo takapuwa 3 tons zokuti tikwanise kuraramisa vana vachipikirwa chikafu kutatu vanozvionera
imi mune mhuri yakakurira zvakadii
ini ndine vazukuru vangu 7 nemwana 1 wangu lasboni wechinai
tinenge taakupinda mune mumwe mwaka wekurima muri kukwanisa here kuwana mbeu nefertilizer kuti muugadzirire zvakare kurima mwaka unoyu zvakamira sei
ndiri kunetsa hama yangu tani yakanzi ya 4000 mitengo yacho ndoyaita muramba mhuru kuno nerosuga tichaizivi kana muriwo tangorarama nembeva nemajuru ndozvakutotibetsera nokuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno kana mbeu yacho kuti uitenge inezita $300 zinoreva kuti murimi haakwanisi kuafodha kuwana mari iyoyo
ko mbeu dziya dzinombopiwa vanhu dzinenge dzichinzi kudzepresidential nana command agriculture hamusi kuzviwana
ichokwadi zvinhu izvozvo zvinotoitwa mumagurupu kuna magold trust nevamwe vanenge vachitangawo masinguru anenge akazvimirira hakuna kudara kwevanhu vakatanga kare zvinongobuda ipapo kudara kwekutoti waberekwa nemunhu anenge ari mugold trust wakatanga kudhara ndiwo kwaanogona kuwanawo imbukisana
munzvimbo menyu munorarama nekurima chii chaizvo
munomu tinorima nzungu nyimo mabe mhunga asi mabhaya manje ari kutenga achingodzingirirana nezvusa saka mari yacho kumutengo unenge uchikwira funu weshuga mafuta akuita $45 saka mari yacho kuti ibatise inotori dambudziko vanodzingira nebhaketi